Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2023 makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndachona sechitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo. Chiri kubatanidza nyika inoi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoi. Kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inoi izvo ratafarira chaizvo.
Mambo Charles VI vanogadzwa samambo weBritain, zvimwe zvizvara zveBritain zvichiratidzira zvichiramba utongi hwavo. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi oronga kusiya mutambo uyu zvachose. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mambo Charles VI vagadzwa nhasi samambo weBritain pamabiko aitirwa kuWestminster Abbey muguta guru reBritain reLondon. Kugadzwa kwamambo Charles VI ndeke kutanga makore makumi manomwe urongwa uhu uchitungamirwa nekereke Anglican Church. Zviuru zvevanhu vanga vakapfeka zvitsvuku zvichena nezveblue vazara mumigwagwa yeLondon vachiratidzira kutsigira kwavo urongwa uhu vachipemberera apo mambo Charles nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vanga vachienda kunzvimbo yemabiko aya. Asi havasi vanhu vose vafara nemabiko emhando yepamusoro-soro aya. Zvimwe zvizvarwa zveBritain zvikuru zvechidiki zvinonzi zviri kugunun'una kuti umambo hwagarisa zvekuti hwadarika nguva yahwo nekukosha kwahwo. Vanhu vanga vachiratidzira vaungana muTrafalgar Square vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero kuti vanyatsoonekwa dzanga dzakanyorwa kuti Not My King zvichireva kuti vari kuti havasi mambo vavo. Kune vamwewo vanonzi vari kuti chiitiko ichi chinodzora ndangariro dzekupambwa kwakanga kwakaitwa nyika dzakawanda neBritain kunyange hazvo vamwe vari kutambira kugadzwa uku vachiti kunosimbaradza ukama pakati peBritain nedzimwe nyika dzayainge yakapamba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndemumwe wevatungamiri wedzimwe nyika vakakokwa kumabiko aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vakamirirwa nemudzimai wavo amai Jill Biden. Kuendawo kwavamunangagwa kuBritain kuri kushoropodzwawo nevamwe vari kuti vaisafanirwa kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kuzosangana nezvisora zveZimbabwe zviri muBritain asi vanonzi havana kuzobudirira kuveko kunyange hazvo vanhu vaungana vachivatarisira. Hatina kukwanisa kunzwa zvikonzero zvaita kuti vamunangagwa vakundikane kusangana nevana veZimbabwe ava. Mukuziya nezvekugadzwa kwamambo Charles VI, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri ava vanga vachiteerawo chiitiko ichi.
Ndachona sechiitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo. Chiri kubatanidza nyika inoi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoi. Kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inoi izvo ratafarira chaizvo. Musi weMonday takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsividza nekuti zvaitika musi weSaturday ibank holiday. Saka maonero angu ini ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican? Tichiona kuti utongi hwehumambo.
Ndomuka panhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi. cheche Anglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi. Nekuti anenge ari mambo weBritain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican. Kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti ndiye musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi. Saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwaro rechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles semutungamiriri wecheche Anglican chatorawo iye Charles. Sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo kuti semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunge ainewo nyasha, ruenzaniso, rudo, kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofumidzirwa ndiMwari ndokwaangadai achiita. Saka ndinoona kuti Charles kugadzwa kwaaita mucheche yake Anglican zvinomupa mutoro, ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura.
Kune vamwe vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba. Tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadziridza ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira?
Ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family, imba yekutonga yamambo Charles, tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasi pose neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru. Asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake, kana dzichiri kutongwa kana muchida yeunyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain.
Ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo hwahuchisina basa, ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo?
Ndingangoti hangu inini semunhu waanogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandiona kuchiitwa nevanhu vemunoumu. Vazhinji vanoti isu hatichadi mambo, asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo. Kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda tichitemberera mambo, kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain. Saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare, takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei. Ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kuti pabudiriro nekuendera mberi muupenyu.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri muBritain, Dr. William Guri vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kuBritain. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa, uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo, uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje. Varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose. Imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remashonaland west. VaAlex Chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%.
Ini ndaifururwa kuzasuku, saka ndaa kuti ndikatema chibage ndibva ndachibisa. Ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichiita chichifururwa chichitorwa, asi vanhu vachanzani kubirwa. Ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya munda vachimenya, asi vanhu vachanzana kuvawana.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekubhanget varimi jekusema muriwo, vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa, kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti maA1 farmers.
Saka vaizvipuwa kuti dhizi rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa bhaibhai. Kana wanga usinawo hapana chaunopiwa. Uri rino handisi kuziva kuti nekomandii zvainga iri zvakamira sei, asi hanyaya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa, aiwa munhu anenge achiita zvokuti amachamwari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atori mari yake asambochenge nekuti hurumende kuda sei.
Mambo Katiza Gombo vekwazvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe.
Saka urikuona kuti moyo wakudhara nemoyo waizvino vanhu vasiyana. Munhu iye aitorimirwa kana 6 hectares dzose kupera kuti adyarirwa. Handei pakunokuwa zvekare, kudhara taiita mubatanidzwa wokuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva. Tenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba. Zvino mazuvano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake.
Imberu yamurorwa ipiwa munhu nevavakidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupura zviyo mungane zvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri. Munhu aibika doro remahuwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda. Mambo Katiza Gombo vanoti mazuva ano yangove njake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima.
Kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo. Vanhu havachabatana kana ivo mazunda amambaya. Kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara simamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya. Zvinova zviri kuvavarirwa naprezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo. Chinyakana chose ichochi chauri kuvajenai.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapoza kariya vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose. VaZakaria vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebadzi rezvekurima Dr. Mavis Kashira Ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino.
Saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu, ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda. Vamwewo vachange vakutsvaga nyama, vakutsvaga usavi. Tirikungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu. Saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda. Saka ngatiitei isa izvozvo, tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu, tisashayiwe mari kana kuti zvisaruze value pamarket.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vave nehuwandu hwacho. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSaudi Arabia vanoti nhumwa dzemativi ari kurwisana muSudan dziri kutanga hurukuro dzekutsvaga nzira dzinounza chibvumirano chekumisa hondo. Kusvika kwenhumwa idzi muguta reJeddah muSaudi Arabia kwatsinirwa nevanoruzivo nezvenyaya iyi muAmerica neSaudi Arabia. Vakuru muhurumende yeSudan vaudza Associated Press kuti nhaurirano idzi dziri kutungamirwa neSaudi Arabia neAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya avo vanozikanwa nezita rekuti Gonyeti vanoita ivo mabasa emitambo uyezve vachive mutori wenau wechidzimai. Tiri kutaura navo apo pasi rose nenyika vachangobva kuremekedza zuva revatori venau. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai.
Mumabasa medu mumatinoshanda tiri umu mune zvemitambo, madrama zvatinoita kana kuti zvekutora nhau zvatinoita, tinosangana nematambudziko akawandisisa ende akawanda zvakapfuriridza. Tumuenzaniso kubasa kwedu isu kumitambo kwatinoita, unosangana nezvakawanda.
Tipeiwo muenzaniso wekushungurudzwa kwamakasangana nako apo manga muri kuita mabasa enyu.
Unogona kutonzi muri rushoropodza hurumende, muri vebato rinopikisa. Ofochi munenge muchingoitawo kana kuti kuactawo zvinhu zvatiri kurarama tiri muupenyu hwatiri kurarama tiri semadzimai. Tisu tinoziya zvakawanda zvatinoshuwira kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvangofanira kuti madzimai ndo anomukira achienda kunomira makiyu kuzvibhorani. Madzimai ndo anomukira achibikira vanhu kusina magetsi. Madzimai ndo anofamba mitunhu yakareba kunotsvagana nemvura. Ndo anofamba zvekare mitunhu yakareba like vemamisha vemaruwa, anofamba mitunhu yakareba kuenda kuzvipatara. Saka isusu pamitambo yedu tinobuditsa zvinhu seizvozvi kuti aiwa zvakadai ngazvigadziriswe, pakadai ngapagadziriswe. So zvinova ndizvo zvinova zvatiita kuti tinzi tiri vapanduki, kana kuti muchirungu tinonzi tiri maenemies of the state. Ofichi kwete isu tinenge tichingoacta zvinhu zvatiri kurarama zuva nezuva. Kuti hakuna magetsi haizi secret, hakuzi kunyepa, hakuizi politics. Magetsi hakuno zvechokwadi, kuti ma 18 hours load shedding. Kuti hakuna mvura, chokwadi, hakuzi kunyepa. Kuita nguva yakareba tisina mvura, unomukira unoenda kumakiu muzvibhorani. So ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo, kuti makaacta makabudisa zvinhu saizvozvo mobva manzi muri vapanduki.
Mungati muri kutambirwa zvakanaka here nehurumende nemamwewo mapazi apo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai?
Mukutorwa kwenhau, mukutora kwenhau, recently vamwe vangu vandinoshanda navo vakaenda kuepwet kwaipiwa magrant diduku. Vakatorambidzwa vakanzi patone clear instruction yekuti bus stop TV hatisi kutoda kuiona. Saka zvimwe zvinhu zvekuti munodzingwa, munotukwa, munothreatenwa. Saka zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinotyisa, pakuti munosangana nezvinhu zvakawanda wanda mukutora nhau imomo. Kuti munoti vanhu vandopiwa clear instruction kuti aiwa ava hatitoda kuvaona, ngavabve pano, havatore nhau. Mount Darwin same thing, vanhu vakange votoda vakanga vatoda kutorohwa kunzi dzimai nyuzi dzenyu dzamatora idzodzo. Of which munhu vanhu munenge mune accreditation, munenge makaaccreditatwa kufanana nevamwewo majournalist ari kubvumidzwa kupinda. But zvinhu zvinongonetsawo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi pakuita mabasa enyu emitambo uyezve nekutora nhau?
Chinoita kuti tirambe tichienderera mberi inhaya yekuti tinenge tichitarisirawo rakanaka remangwana revana vedu, revazukuru vedu, reduwo infact. Tiutarisirewo zvakanaka kuti zvingova zvichibudawo chi muZimbabwe. Tenchitarisirawo kuti takataurawo kuti hakuna magetsi, pamwe pogadziriswawo magetsi omboita chiuya. Tenchitarisirawo takati marodhi edu ashata, maaccident ari kuwanda, zvinhu zvogadziriswawo zvichichinaka. Ndo zvinoita kuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratinenge tichiita, kuti pamwe pachavawo nekugadziriswa kwezvinhu kuti zvinake, zvibve pastate hazviri, zvinake, zviitwewo zvichigadziriswa. So ndo zvinotiita kuti tirambe tichienderera mberi. Ndo chishuwo changu chekuti aiwa zvinhu ngazvigadziriswe, zvinhu zvingonakawo. Hazvina basa kuti zvagadziriswa nani, nebato ripi, kana kuti zvakamira sei. Kungochemera kuti zvinhu zvakanaka zvingotowo muZimbabwe. Zvinhu zvitinakiriwo tese, especially semadzimai, tirerukirwe mumabasa umu, tirerukirwewo. Kwete kuti mudzimai anomuka onomira kiu odzoka, oda kubatidzana nemoto, kutsvaga uno kuti abatidze moto odii, ndiye aida kuzomhanya nemwana kukliniki nanodii. So we need kuti zvinhu zvingostabiliza, zvingonakira munhu wese, kwete kuti zvinonakira rimwe divi, rimwe divi richipirwa nenazvo. Ndo zvinongoita kuti tirambe tichipusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington. Washington
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pedanho rakaziviswa nezuro neWorld Health Organization rekuti denda reCOVID-19 harichada muonera pamwe wenyika dzepasi rose pakurwisana naro.
Magadi vakantimire chaninga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko reCOVID-19 harichasiri global public health emergency. Zvinoreva izvo kuti sungano yanga iripo kubva declaration yaitwa kuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe measures ekuti denda irisapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga nema testing capacity. Zvese izvozvozvo zvanzi zvaakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda reCOVID-19 rapera?
Hazvireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda reCOVID-19 rapera, kwete, richiripo, asizve rava pekuti nyika nenyika dzaakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri reCOVID-19 zvisingade maextraordinary measures anga akaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere cheCOVID-19 hachanyanye kupararira sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo eCOVID-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamezures ekuti tidzivirire chirwere cheCOVID-19 uyezve mishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira idzi?
Hongu vakandimire ndinoona sekuti nyika nenyika dzaakukwanisa kudzivirira nekurapa denda reCOVID-19 zvichienderanawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kuno kuAmerica matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda iri risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabaiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinga needed this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa ne World Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 global health emergency yapera?
Vakandimire chaninga taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here zvatingati zviri out of control. Ne information iripo zvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 ati dererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakuite ma outbreaks here and there. Asi ma outbreaks aya anokwanisa kukontrolewa at the local level. For the past 3 years pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda reCOVID-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe manumbers achati kwirei nenyaya yokuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu vana influenza vekuti vanokwanisa kupararira asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri harisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iri ridzikire.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare muNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, mutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg vachange vari muZimbabwe musi wa27 chivabvu kumabiko ekupemberera kusiya tsiva kwemutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VaGoldberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya. Vatarisa zvakaitwa naManyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Ndichange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa27 chivabvu unove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri. Vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manyuchi joining the World Boxing Federation after his fight.
Tichamupa ruremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri veWBF.
Manyuchi ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuretire at 23 years. Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirawo vadiki vari kuuya. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manyuchi ari kurwa naSherif Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Tambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa 28 May. Uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naSherif Kasongo wekuDRC.
Asi Manyuchi haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro. Apo vanokunda vatamba nevekune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Saka dzimwenguva nozongoti iwe chinipako dhora utora hako kana iwe kana makanipromisa kuti ndokumundipa $20 iye munobva anditi ukandirova ikandikakurova ndokupa 200 izva kuti ndikadzokera kumba kumari iyo $20 hamumbofani makandipa ndobva angura ni $200.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparirara pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhejwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaorias eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzirisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekusvitisa kuziva kutyiwa kwokusvitisa futi vanhu vanovarikona ndaro vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamusi kundipa chikafu munotengesa.
Manyuchi ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Yada 0 Caps United 1, FC Platinum 2, Manika Diamonds 3, Chicken Inn 2, Erendals 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveBritain zvinoratidzira pakugadzwa kwamambo Charles III. vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda.